mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 29 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo yeMDC Alliance inonzi yakaitwa kafira mberi nevechidiki veZANU-PF yoradzikwa kwaGutu kumasvingo. Mutori wenhau Blessed Mhlanga anorohwa achitora mufananidzo paZindoga muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa, Botswana, Namibia neZambia zvinokurudzirwa kuti zvinyorese kuvhota nguva ichiripo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo yeMDC Alliance vanyasha Jambe Mawere wokwaGutu kumasvingo avo vakafa mushure mokurohwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF vakaradzikwa pakupera kwesvondo kumusha kwavo. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF ava vairwisa mwedzi wapera kuti mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vasaita misangano mudunhu remasvingo. Vamawere vanonzi vakapambwa vakaitwa kashira mberi nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vebato reZANU-PF vakamborapwa paGutu Rural Hospital vasati vaendeswa kuHarare uko vakazoshaya nemusi wechishanu. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti vakange vasati vapirwa nezvenyaya yacho vakavimbisa kutaura nezvenyaya iyi nhasi muvhuro. Atina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF asi mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 akabata mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa.
Zvinorwadza, zvinotishungurudza zvikuru kuti tinoramba tichirasikirwa nevana vemuZimbabwe, nevatsigiri vemusangano, nemasoja eshanduko, nenhume dzeupenyu hwerugare ruchauya. Mukomana Nyasha akambonge ari munhu akasangana nedambudziko reabduction, ndiye atiri kuona izvezvi asangana nerufu. Nokuti munoziva kuti kana uchinge wamborohwa urwere hunobva hwakomba, saka tiri kurwadziwa seutungamiriri. Tine kushungurudzwa kukuru uye tiri kuti hai apa paakuda kuti tichisvika manje pekutsveta muganho kana kuchimiso full stop kumatambudziko akadai.
Izvi zvinoitwa sei vachamisa?
Kuti vanhu vanenge vaita mhosva dzakadai dzokurova vanhu, dzokukanganisa vanhu, ngavange vane sangana nemutongo wavo. Asi izvo zvichimboitirweiko kuti iite muraramiro wemhuka wekupokana, wokuvengana, wokusorana, wokuzondana, wekuti uyo ndiwe pati yakati, uyo ndiwe pati yakati, sitiri vana vanyamunhu. Mumasupamaketi tinongopinda pamwe chete, mumakereke tinongopinda pamwe chete, hakuna zvemapato. Pandufu tinongoenda nemichato, hakuna zvemapato. Mukudya chikafu munharaunda dzakasiyana siyana, mukugara mumaraini, tinongova vanhu vamwe chete, tiri gumbo rimwe chete bvine mupimbira. So zvematambudziko aya handisi kuti zviri kubva kupi, ndosaka tichiti hai dambudziko iri rinotirwadza zvikuru, asi mucherechedzo wekuti chii chatingaita senyika kuti tisaramba tichingova nemhere kana chikwee chikwee, timbovawo nenguva yemufaro nemupururu, timbovawo nenguva yekugara tichitandadzana nekuwadzana kwakanaka. Saka chinhu chiri kutiremera zvikuru.
Akaradzikwa rini mushakabva?
Tine mukomana akaradzikwa nezuro, tinanga tine utungamiriri hwepamusoro hwakatimiririra uchipawo tsigiro rwemusangano. Asi zvinhu zvinorwadza kuti munhu anofa nekuda kwokupondwa, nekuda kwokukwadzwa senhunzi. Izvo zvinorwadza zvikuru. Munhu anofanira kuremekedzwa, haisi mhuka yakaita kunge huku yokungoti chero paita muenzi batai.
Munotiwo kudini mashoko atiri kunzwa ekuti hapana ati asungwa, kunyange hazvo ari kunzi akakwanisa kuudza mapurisa mastai vamwe vacho vanofungidzirwa kuti vakamuponda.
Zvino kachikamadza, zvino shamisa kuti munyika yokwedu sakunatsa ndiye sakubaiwa. Unotoona kuti izvozvi vanhu vanenge vakaita mirizhonga havasungwi, vanenge vachita hobhinya havasungwi, vanopotyora mutemo wenyika havasungwi, vanozviti ndeverimwe bato ndovakuita kunge ndomutemo, ndovakuita kunge ndovanamupata makii. Izvozvo ndozvatinopokana nazvo, nokuti munoziziva kuti hakuna usiku husingaperi. Rinotobuda chete, hakuna mvura kana chimvura mabwe kana mpande wakaita sei usingavari. Nguva iyo ichasvika, kuchaedza mumwe noumwe uchafana kuzoonekwa. Tichabvunza kuti anga achiita basa rokutasva bere ndiani, ndiani aifamba nemapfumo achibaya vamwe usiku. Saka iyoyo nyaya iyi ndo nyaya yatinopokana nayo. Makaona zvakaitika kana kunana Mutare uko kwatakapostwa nemabara epfuti.
Pane akasungwa here?
Hapana kana anosungwa. Vanhu vanozikanwa asi havasungwi.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutori wenhau ane mukurumbira Blessed Mhlanga akarohwa nevanhu akasungwa ndokurohwazve nemapurisa pakupera kwesvondo apo akange achitora mifananidzo panzvimbo inonzi Pazi Ndoga muHarare. Gweta rinoira kwedzero dzevanhu vaChris Mike vaudza Studio 7 kuti Mhlanga akakuvara akaendeswa kuchipatara vachiti Mhlanga achiri pakurapwa uye achadzokera kuchipatara zvakare. Tabata vamike kuti vatiudze zvakaitika uye pamire nyaya iyi.
Chakadaitwa kuchiteshi chemapurisa chekuWaterfalls manheru echishanu. Tikaveko kuchiteshi ichi kusvika rungwana ngwana rwemugovera 27 mbudzi zvichinzi iye anga apa mhosva yekuita mhirizhonga kana kuti pachirungu zvinonzi disorderly conduct. Ndiyo mhosva yaaipomerwa. Tichibvunzurudza mapurisa takazosvika pakudza kuti iye Blessed anga aisawo chichemo kumapurisa chekuti anga arohwa nevanhu vanga vari panzvimbo yekuWaterfalls inonzi Zindoga. Saka tingangoti pane nyaya mbiri apa. Pane nyaya yekuti Blessed musungwa achinzi achaita mhirizhonga, kwoita nyaya yekuti Blessed akamhanharawo kumapurisa arohwa nevanhu vanga vari panzvimbo zvakare akarohwa nemapurisa. Ndidzo nyaya mbiri dziripo.
Pakurohwa uku akakuvara zvakadini?
Pakurohwa apa mazino akasara achizunguzuka. Zvakare takaona mavanga anga ari pamuromo wake. Takaona zvakare kuti anga aine mavanga pamaoko ake. Achiti mavanga ari pamaoko akabva pakusungwa zvakanyanya kana kumbunyikidzwa nengetani dzemapurisa. Achiti mapurisa akamusunga nengetani ndokubviti square mazino engetani achipinda munyama dzeruoko rwaBlessed. Ndiko kukuvara kwaakaita uko.
Pari zvino akadii?
Pari zvino akaenda kuchipatara akaonekwa nana chiremba nana mukoti vakamupawo mishonga yavakamupa. Saka achiri panguva yekurapwa akapiwa mishonga akanzi anozodzoka zvakare kuchipatara. Saka tinotarisira kuti mazuva ari kutevera vanenge achienda kuchipatara vachienderera mberi nekurapwa kwake. Zvakare tichiri kuenderera mberi nekuenda kuchiteshi chemapurisa tichida kuti mapurisa ava papi nekuferefeta nyaya mbiri dzatataura idzi.
Asi iko zvino pari zvino mapurisa anotii pamusoro penyaya iyi?
Tatapedzisira kuenda teshi pazuva ranhasi resvondo musi wa28 mbudzi 2021 tanzi nemapurisa. Mupurisa akapuwa basa rekuferefeta nyaya anonzi investigating officer anga asiri panzvimbo pabasa pazuva ranhasi. Saka tinotarisira kudzokera zvakare chitoshi chemapurisa musi wemuvhuro 29 mbudzi tichinzwa kuti vava papi nekufereketa nyaya iyi.
Avo vange vari gweta rinomirira vatori venhau vaChris Mike vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuti tinzwe divi ravo. Province ye South Africa ye MDC Alliance iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa, Botswana, Namibia neZambia kuti zvinyorese kuvhota nguva ichiripo kuitira kuti zvizokwanisa kunovhota musarudzo dza 2023. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kungwara kuvhota. Kuvhota kungwara kana uchida kuvhotera chiri mangombe wako. Kurega kuvhota kupata panyika unogona kusabitsira. Kuvhota muono wemberi kurega kudya marutsi ako.
Netembo iyi yazadzwa mumagurupu emadande mutande WhatsApp ezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzinoti South Africa, Botswana, Namibia neZambia nevatsigiri veMDC Alliance nzira yekuonesa vanhu kukosha kwekuvhota. Pamusoro kwekugamuchidzana netembo iyi paWhatsApp, vatsigiri ava vanoti vane chinangwa chekuda kuti MDC Alliance ivhoterwe nevanhu mamiriyoni matanhatu kunyanya vechidiki musarudzo dza 2023. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avo vakanyora padande mutande ravo reTwitter svondo rakapera kuti bato iri richava nezita idzva richashandiswa pasarudzo ya 2023, vanoti vakatarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni matanhatu. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muprovhinsi yeSouth Africa vaNS Chinyuke vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa kuti shuviro yavachamisa iyi ndiyo iri kuvasunda kuti vakurudzire zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvipindire musarudzo.
MaZimbabwe dzakawanda tinoona kuti akizara kuno kudiaspora, ende vamwe vari kuno kudiaspora havari kudai kuti kuve nemushanduko kumusha, but manje havasi kukwanisa kuti vazive kuti ndezvipi zvinofanira kuitika, kuti ndezvipi zvinodiwa kuti munhu akwanise kunorechita kuvhota. Ndicho chinangwa chakaita kuti tikurudzire zvizvarwa zvose zvemuZimbabwe zviri muno muprovhinsi yedu yeSouth Africa kuti ngatidzokere kumusha tinorechita kuvhota, because kusocial media nekumana naFacebook naTwitter kutaura kwedu hazvina zvazvinochinje kana tisina kukwanisa kunorechita kuvhota. Ndizvo zvatikurudzira.
Vachinyuke vati vakuru vakuru veMDC Alliance muSouth Africa, Botswana, Namibia neZambia vakazvipira kuenda nevanhu vagere zvisiri pamutemo kumuzinda yeZimbabwe munyika idzi kuti vagadzirise magwaro avo kuitira kuti vagokwanisa kuenda kunovhota kuZimbabwe.
Tinokumbira kuti vanhu vese vari muno muSouth Africa, Namibia, Botswana vasinawo mapepa ekuti vakwanise kudzokera kumba kunorejista kuvhota, tinokurudzira kuti vanokwanisa kuvhizitira maofisi edu kwanokwanisa kuti vaone rubatsiro rwekuti tivakwanise kuvabatsira kuenda navo kuemba kuti vanokwanisa kuti vaone mapepa anofanana nemapassport, mabirth certificate.
Murongi wemabasa mubato reMDC Alliance muBotswana vataurai mavhoko vaudza Studio 7 parunare vari muGaborone muBotswana kuti sarudzo ndiyo nzira chete ingaunza utongi wejekerere muZimbabwe.
Isu tiri kukurudzira vanhu kuti varege kukanganwa kumhondi neumbavha kumbunyikudza kwekodzero dzavo kubva mugore ra1980 kusvika pazvino. Asi vana veZimbabwe vari munyika dzakapoteredza dunhu reSadhisi vatinyanyei kurwa tichishingaira kuti tipinde mhandu iri kukura iri munyika medu. Tine dambudziko renyoka iri kuzvarira vana mumba, kwedza dambudziko iroro hazvireve kuti tose tingatiza nyika zvakatakaita. Ngatidzoke tinoparadza nyoka iyoyo tigare mumisha medu mufaro.
Taura pamusangano webato ravo wepagore kubhindura mutungamiri weZANU-PF waEmerson Mnangagwa vakazivisa kuti bato ravo rine urongwa hwekuti vatsigiri vebato ravo mamiriyoni mashanu varivhotere musarudzo dza 2023 kuitira kuti rikunde zvisina mutauro mukati. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kukurudzirawo kuti zvikwanise kuvhota zviri munyika zvadziri, asi hurumende inoti haina zvikwanisiro zvekuti izvi zviitike. Nokudaro vari kunze kwenyika vanofanirwa kunyoresa kuburikidza nekuenda kuZimbabwe kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza 2023. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi mana 40 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiyawo wandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose uchinguva pazviuru zvina zvine mazana manomwe nevashanu 4705. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vapa zviuru zana zvine makumi matatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe neumwe 133,991. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana manomwe zvine makumi manomwe ane makumi matatu nevaviri 3,770,032. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,797,808. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Nepfenyuro yeZBC inoti mutori wenhau ane mukurumbira uye aivazve umwe weavo vakamborwa hondo yerusununguko Saul Gwakuva Ndlovu aremekedzwa neugamba hwenyika. Ndlovu akashaya mwedzi mina yapfuura akachengeterwa munzvimbo yeLady Stanley Cemetery. MuNewsday, rimwe sangano rinomirira vashandi muSouth Africa reCongress of South African Trade Unions, COSATU, razivisa kuti rinoda kuita hurukuro nehurumende rakamirira zvizvarwa zveZimbabwe zvingangogona kudzingwa munyika iyi panopera magwaro avo ekugara nekushanda muSouth Africa eSpecial Dispensation Permits, ayo achashaya basa musi wa 31 zvita gore rino. South Africa ine zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita zviuru mazana matatu 300,000 zviri kugara nekushanda munyika iyi zvichishandisa magwaro awa. NewZimbabwe.com rinoti vashandi vasere vekanzuru yekaroi kusanganisira sachigaro wekanzuru, makanzura mashanu nevashandi vaviri vakasungwa mushure mekuonekwa kuti vakazvigovera mastendi zvisiri pamutemo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Koko kusiku studio dini mbuya mberi ndiri kuda kuti nditaure pamakati Munangagwa wane 4 years achitonga chii chaakaita chamunoona chaakabura kuti ichi ndo chaakaita. Hapana chaakaita. Isu chembere tiri kutambura, dzimwe nyika chembere dzinopuwe mari, isu hatipuwi mari naMunangagwa naMugabe. Zvese zvakangofanana. Hatizivi kuti tingataura tichiti kudini. Hapana kana chakaita pa 4 years. Kutoti hlukumeza, tihlukumeza. Isu machembere tiri kufamba takatakura mamopu, todzokera kumba kunoona vazukuru, todzoka zvevuno. Aiwa, hapana chakaita we. Hapana kana chimwe chakaita.
Aiwa, kuno kushipinge South tinofara. Asi ndiri kutaurawo nenyaya yedzidzo. Dzidzo iri kuitika muZimbabwe izvinhu zvashanaki. Sepeda pamabe primary school apo vana vanongodzingwa, mafizi vanongoshaja apo vanoda, vasina kuita nesu musangano vabereki. Hatisi kuziva kuti chii chacho chinomboitika apa, vasikana kumbotodzidzisa. Tarwadziwa, zviri kuitika. Hurumende ngaiuyewo ichisupervise masikuzi ichiona zviri kuitika. Izvi ndizvo here bhozi? Vari kutirwadzisa. Izvi hachabatsira. Kusabe kudzidza uko, vana vanongosara vakagara. Handi kumadzidzira ataita isusu. Ndatenda.
Muzvari mwenziwo mundu weZANU PF mustudio 7 ndiwe munhu weZANU PF munhu hapana zvava kutaura zvekuti anozvigadzirisa, hapana chanoita kana wani. Kana ari munhu anoda kuti agadzire nyika ka, ngaagare neMDC Alliance pasi woita zvinoita Zimbabwe iende. Not to say kuti iwe wangourotomba mako watengwa neZANU-PF woita opposition party. Bhozi mani kirima vhosa da kudivhaya neMDC Alliance. Ndo chinangwa chaka, hapana zvetanogona kugadzira hukupi. Ngaende bata neMDC oita zvezvakare muMDC Alliance. Tobvisa ZANU-PF dani kuti ataure kuti hei ii ndozodai ndozodai, hakuna zvautaura.
Varume ava vakaoma. Saka kana vaya kuvharira vanhu zvitupa kana mapasipots nenyaya yekuti vari havasi hai ndazvishaya kuti vari chiiko chikumbonyatsoitika shoko. Asi paya ndakambotaura muzeki yatotanga zvinhu zvayo. Saka which means last time ndo vakabirira vezeki vari kunyaziva zviri kuitika. Ndo futi vatanga maproblems futi. Aya chinhu chinonzi zeki icho hachiite basi kana zveshuwa. Ende vari kutry by all means, by all means kuvharira zvemaelections. But ngavasatye ivo varipo vanazvo zvitupa kudhara, ngavaregista kuvhota, ngavaregiste tisambodzokere shure pamperi nekuvhota pamperi nekuparadza utongi hunorwadza.
Pastudio 7 apo pastudio 7 muZimbabwe tafa nenhamo. Tinoshuvirawo mabread and butter issues, kwete kungofarira kuti vashoma vagute isitichifa nenzara. Izvozvo manje ndozvatiita dishearten. Munoona nhamu yatiri kuona tiri kunonga svosve nemuromo tichinyengedzerwa, which ever government inouya inongoita zvepfumvudza izvi. Hapana inomborega kuita zvepfumvudza. Mari haisi yemunhu iyi, iri kubva kugovernment, imari yemataxpayers. Saka hapano kuti unofarira kuti ani kana kuti ani. Saka ndinoda mabread and butter issues, ndinongoda shanduko kwete kudzvanyirirwa sezvatinoitwa izvi.
Mangwanani mangwanani vana mukoma, mangwanani mose. Ini ndinoti tinokumbirawo kuti muti taurirawo navachamisa vagone kuongorora kuti zvinhu nyaya dzezvitupa idzi dziri kutogwa zvakanaka here. Vanhu ngavatore zvitupa vagadzise nyaya dzekuti kuzvitupa kusava nemaraini. Ndo zvakakosha kuti vati munhu agogona kuvhota. Haungavhoti usina chitupa. Saka tokumbira kuti maprocesses ezvitupa agadzirisiwe nguva ichiripo. Vakarasa zvitupa, vasina zvitupa, vanoda kugadzisa nhau dzavo dzezvitupa ngadzigadziriswa nguva dzichiripo. Tiwanewo kuvhota mune zvakanaka. Tiite kuti mukomana wedu apinde. Vachamisa ngavapinde. Ndo purezidendi watinoda, purezidendi wavanhu. Vanhu vese ngavakurudzirwe kunovhota. Tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kubva nhasi muvhuro, hurumende yeAmerica icharambidza kuti ndege dzinobva kuSouth Africa nenyika dzakaitenderedza dzimhare munhandare dzendege dzemuAmerica. Izvi zvinotevera danho rimwe chetero rakatorwa nenyika dzeEuropean Union, Japan, Australia neCanada mushure mokuziviswa kwekuwanikwa muSouth Africa kweimwezve mhando yecoronavirus yeOmicron. Nyanzvi mune zveutano dzinoti kuvhara mabhodha hakuna zvikuru zvakunobatsira. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvizhinji.
Kunyange zvavo vazhinji vari kunzwa kuti mhando iyi yakatangira kuSouth Africa, hazvireve kuti ndokwayakatanga. Tikatotarisa muongororo tinoona kuti kudzokera kumashure musi wa11 November ndo pakatanga kususpectwa the first case yakanga ichiro sequencing kana kuti yaiongororwa kuBotswana. Saka nemaongororo echokwadi chaiwo zvinotoratidza kuti yakatanga kuonekwa kuBotswana asi yakazoonekwa huwandu hwayo zvakadzama muSouth Africa. Asi zvimwe chetezvo hazvireve kuti ndiko kwayakatangira, zvinongoreva kuti kuSouthern Africa kana tikatarisa nyika mbiri idzi, South Africa neBotswana, ndidzo dzakatanga kushandisa umhizha hwekuongorora kusanduka kwemavhairasi iwaya aya inonzi genome sequencing pachirungu. South Africa iri pamberi zvakanyanya chaizvo kupfuura nyika dzisi dzemuAfrica nedzimwe nyika dzakabudirira zvakanyanyisa, nekuti inotori nechikoro chinoita basa iroro rekuongorora kusanduka kwemavhairasi aya.
Omicron iyi inonyanya kubata vezero ripi?
Pari zvino Omicron iyi iri kubata vanhu vemazera vese, haina sarura yatati taona. Taiona muvanhukadzi, muvanhurume, mazera ese akangosangana-sangana. Kwatati tawana vanhu vane chitsama kuGauteng province kuSouth Africa. Asiwo taakuona kuti yati yakuonekwa mune dzvimbo dzakati siyane dzinosanganisira Egypt, Turkey, Philippines, iye zvino izvi kuNetherlands, kumadachi uko. Muno muAmerica mune vanhu vatatu vari kufungidzirwa kuti vanogona kunge vakatakura mhando iyoyi.
Zvichitevera kuzipiswa kwemhando yeOmicron iyi, nyika zhinji dzakamhanya dzikarambidza ndege dzinobva kunyika zhinji muAfrica kuti dzimhare munyika dzavo. Munoona sepane rusaro raganda here apa, sezvo izvi zvisirizvo zvakaitika pakawanikwa chirwere ichi mune dzimwe nyika kuEurope nokuAmerica?
Hatingati zvedu rusaro raganda, asi kuti tingati vakashandisa hatingati political panic, nokuti vari kutya kuti vanhu vavo vekunyika dzemaWest vanosangarira ivana European Union, vana Britain nekuno kuAmerica, vana Canada, vakazonzwa kuti chirwere chakazoramba chichitekeshera munyika dzino dzekunoku. Chakatekeshera nekuti vanhu vanozotanga kuzofunga kuti komakadii kuvhara maborder kana kuti nzvimbo dzekupinda kurambidza vamwe vanhu vanobva kune dzimwe nyika, kana maiziya kuti chirwere chiri kuuya nevanhu dee makavhara ikoko. Asi zvese zvinenge zvava zvematongerwo enyika zvisina udzamu kana taakutarisa kufamba kunoita zvirwere zvekutapurirana, nekuti kazhinji kacho patinozoziya kuti tine dambudziko, chirwere chinenge chatotekeshera mune vanhu vakawanda nemunyika dzakawanda.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni, vari paronhare muWashington DC neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo yeMDC Alliance inonzi yakaitwa kafira mberi nevechediki veZANU-PF yoradzikwa kwaGutu kumasvingo. Mutori wenhau Blessed Mhlanga anorohwa achitora mifananidzo paZindoga muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa, Botswana, Namibia neZambia zvinokurudzirwa kuti zvinyorese kuvhota nguva ichiripo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.